Have a great day.
Tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana zvikuru nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kunonoka kudoma kurukota rwezveutano kutsiva Obadiah Moyo avo vakadzingwa basa. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court anotaura kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tichakubvaiwo mashoko atumirwa nevamwe vateereri vestudio 7 vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vakabva kusouth africa, mumwe chete achibva kuzambia, uye vamwe makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana mashanu negumi kana kuti 510 kuchitiwo vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr Matthew Nyashanu, vanoti kukwira kweuwandu uku mucherechedzo wekuti hurumende haisi kuvheneka vanhu zvakadzama.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandimiri, kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo, uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi, kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa, uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi.
Takanzwawo nemusi wechipiri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vasimbisa urongwa hwelockdown. Munoona here zvichibatsira padanho ramuri kutaura iri kuti vanhu vasanyanyosangana-sangana?
Matanho akatorwa nehurumende ekuti vange vachiita imwe lockdown zvakare handioni achienderana nekudzisa chirwere muZimbabwe, nekuti chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa, uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana, nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere checovid-19 badzi. kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mabhai, blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka. Saka isu tinoona kuti hurumende matanha yakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba. Hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu, vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa, pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi, tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha, vasina zvekudya, kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Alliance pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vasingabvumirani nemamwe matanho ekusimbaradza kudzivirira kupararira kwecovid-19 akatarwa nemutungamiri wenyika nemusi wechipiri vemabhizimusi pamwe nevamwe vanhu vanoti danho iri rakakosha zvikuru uye rinofanirwa kutevedzwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera urongwa hwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza nekuti vanhu vazhinji munyika vanoraramira mumigwagwa sezvo kusina mabasa. Vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinotarisa ari kumamezures ari kutarisa nyaya dzepolitics. Isu ndatinokurudzira ndechekuti vanhu titevedzere mitemo dzinonga dzichitaurwa dzakaongororwa naana chiremba. For example, tikatarisa nyaya yekuti social distance, tikatarisa nyaya yekuti vanhu vasabatana maoko nezvakasiyana siyana. Ndo zvinhu zvimwe zvakaongororwa zvikapatiswa. Zvamunangagwa zvimwe zvemakefizvi zvaazvekuda kutoda kubatirira vanhu.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanotiwo matanho akaita seakatarwa navamunangagwa anofanira kutorwa panzikwawo pfungwa dzeveruzhinji zvikuru vaya vanotambura. Vati semuenzaniso kambani yeZupco iri kutadza kutakura vanhu uye havaoni kefiyu ichibudirira.
Kuti vanhu vanenge vapedza basa na 3 vonzi na 6 kefiyu yatanga, ZUPCO haikwanisi kunge yatakura vanhu vese ava vachisvikawo mudzimba nguva dzisati dzadi dzasvika 6 o'clock. Saka tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa izvi kunyangirana, asi hapana chinobuda apa.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizidzo vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rakatorwa nehurumende sezvo riine chinangwa chekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Zvinhu zvatichitambira nokuti tinotya kuti tinozokwanisa kuzotadza kuopereka zvachose kana chirwere izvi chikarega kunyatsobatwa zvakanaka sezvatakawana kune dzimwe nyika. Chakaitarisirawo ndechekuti dai zvakwanisa kuti taramba tichioperata maawas akati o pazuva rega rega, nokuti kupedza basa na 3 o'clock zvinhu zvinobva zvaita kuti productivity idzike.
Vatiwo mamwe makambani ave kuendesa vashandi vavo kunovhenekwa, uye zvakakosha kuti izvi zvienderere mberi kuitira kuti makambani aya asabvare zvachose vashandi vapera necoronavirus. retailers. Mukuru we Confederation of Zimbabwe Retailers, va Denford Mutashu, vauza Studio 7 kuti vachatevedza zvakatarwa nehurumende sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufane COVID-19 huri kukwira.
Zvotaura kuti curfew chinhu chakanaka asi haifani kuzoramba iripo kwenguva yakarebesa. Tikutarisira isusu kuti curfew inokwanisa kunge iripo maybe kwemazuva anokwana kuita gumi kana gumi nemana.
Vamutashu vati vemabhizimisi vange vasatevedze zvinodiwa pakudzivirira COVID-19 uye zvaitwa nehurumende izvi zvakakosha. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti vange vakatarisira matano matsva akatorwa nehurumende sezvo vanhu vange varivara panyaya yekudzivirira COVID-19, asi vati vanoona sekuti matano aya angadai atorwa mumatunhu akawanda. Denda iri akaita seHarare, Bulawayo nematunhu ane miganhu nedzimwe nyika.
Zvinoomesera vamwe vanhu vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti havana kana kesi rimwe chete recovid-19, asi vozongosangana nekuomeserwa kuri kuitwa vaya vane nzvimbo dzine makesi akawanda. Tanga tichitarisira isusu kuti hurumende dai yatanga yapa dzidziso yatingati health literacy yakanangana nechirwere checovid-19.
Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemutauri webato rezanu PF vapatru chinamasa vanoti bato ravo rinotsigira zvikuru danho rakatorwa nemutungamiri wenyika. Vatiwo manyepo kuti danho iri riri kutorwa kudzivirira kuratidzira kuri kurongwa musi wa 31 Chikunguru.
Opposition hainei neutano hwevanhu hweZimbabwe. Chavo bedzi ndechekuti tapihwa mari here neAmerica neEurope neUK kuti tidzise vanhu veZimbabwe. Vari kupfidziswa zvinezvi nemasanctions pamusoro pezvo vari kuti aiwa masanctions haana kukwana. Tinofanira kuita zvimwe futi kuti nyika ino ipfidziswe. Vanhu vacho vakawanda izvozvo tiri kuti seZANU-PF kwete taramba.
Mamwe matanho akatorwa nehurumende kuvhara zvikoro zvepamusoro-soro zvange zvavhurwa, kumisa kufamba kwevanhu pakati pemadhorobha nemaruwa uye kumiswa kuvhura kwezvikoro zvepasi uku kwange kwakatarisirwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti kunyange chirwere checoronavirus chiri kupararira zvakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasati vadoma gurukota rezveutano richatsiva vaObadiah Moyo avakadzingwa vachipomerwa mhosva yekukundikana kuita basa ravo nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei pasina ataadoma sezvo tanga tisingakwanisi kuvabata panharembozha yavo. Nyaya yekushayikwa kwegurukota inonzi iri kupawo kuti nhaurirano pakati pevashandi vemuzvipatara vari kurangwa mabasa nehurumende inetse. Vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vakazvipira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vose vemuhurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Hapana nhaurirano iri kuitwa pari zvinezvi. Takamirira iyo hurumende kuti iuye neoffer yainayo. Pari zvinezvi hurumende vakanyarara, havana zvavari kutaura, havana offer yavari kutaura.
Mungati hurumende yave nemazuva akawanda zvakadii isati yataura nemi nezvechikumbiro chenje kuti muwedzerwe mari?
Since 18 June, vana mukoti vakaramwa mabasa nenyaya yemari nenyaya yemicapacitation yekuti mari yavanohora haichakwani kuti vakwanise kuenda kumabasa. Hurumende haisati yauya patebo neoffer kana kutaura zvayo kuti inokwanisa kubhadhara zvakati kana kuti pane chainokwanisa. Vakanyarara zvichiita sekunge zvinhu zvese zviri normal. Yeti tiri kuona kuti muzvipatara umo zvinhu hazvinaomera zvakanaka. Tiri kuona muzvipatara vanhu vakawanda vari kudzoserwa kudzimba vachishaya kubatsirwa nekuti vana mukoti havako kuzvipatara, asi hurumende yakanyarara.
Zvinonzika vadongo panorwa nzou, uswa ndohwo kunotsokodzerwa. munyika umumaita kadambudziko rechirwere checoronavirus charurawo pasi rose chatodarika vanhu zviuru zviviri muZimbabwe macho vabatwa nechirwere ichi. Imiwo sevanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere, hamuoni here zvakakodzera kuti mungodzokera munotaurirana muri kuzvipatara?
Chirwere chadzika midzi zveshuwa muno muZimbabwe checovid 19 endi isu sana mukoti basa redu tinorida tiri prepared kudzokera kubasa kana hurumende ichinge yauya nemari neoffer inokwanisa kuti ana mukoti vakwanise kuenda kubasa maus dollar avari kuda avari kudimanda nevamari inoshanda. Ibasa rehurumende kumeka shuwa kuti vanhu vezimbabwe vadzivirirwa kubva kuchirwere ichi.
Poitwa sei apa kugadzisa dambudziko iri?
Hurumende inofanira kutarisa nyaya iyi igadzirise nyaya iyi zvokuti even vakapa vana mukoti mari nhasi kutaura kwatiri kuita kuno yavari kuda emaus dollar kana kuzvipatara kusina zvokushandisa kusina mappes hationi denda iri tichikwanisa kurirwisa, hationi tichikwanisa kudzivirira denda recovid. Tinotoona zvipatara zvichitozovharwa zvakawanda.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Edith Mushore neZuro vakatara kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. EconeT Wireless yakabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vakaenda kumatare edzimhosva neZuro vachikumbira matare aya kuti amise mapurisa kupenengura zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet. Mapurisa akanga apiwa masimba nedare ramagistrate muHarare nemusi wechishanu chapfuura ekuti amanikidze kambani yenharembozha iyi kuapa masimba ekuona zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani iyi sezvo pari kufungidzirwa kuti pane uori huri kuitwa mukufambiswa kwemari pachishandiswa nharembozha. Mutarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mumapepa nhau reNews Day mune nyaya inoti mapurisa emusouth africa nemuZuro akasunga zvitsvarwa zvezimbabwe zviviri zvakawanikwa zviine midzanga yefodya inogadzirwa muZimbabwe inokosha mamiriyoni manomwe emarand. Bepanaure Herald runoti meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avakasungwa neZuro vachipomerwa mhosva yekuita zveuori mukugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. The Zimbabwe Mail inoti donhu reHarare rebato reMGCT rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato iri kana rakazoenda kuCongress yaro. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Kunoratidzira tirege tiri kuenda senge isusu vana mai takabereka tafa nenzara tauraya vana ende futi tiri kusiwa nevana vatinofira kune nyika dziri kunze uko tiri kuenda.
Ingiri dongo yambiravo zvezvanhu zvose zviri muZimbabwe makare imomo. Coronavirus homu ndizvo kamba chandizvo ati vanhu ava vane nhara havana chokuita vana chekuisa kuti vagare pamba vanofanira. Ivo vanhu vacho vanoti igare mudzimba gare mudzimba ndo vanongodya mari ikoko mari dzinobva zvichemo zvedzimwe nyika zvichidyiwa nevanhu ivavo futi vane mari saka zvinhu zvavava kuita izvi ndizvo kungofosta vanhu zvazine zvokufikisa vanhu kuti vanhu ava havachavada.
Kana mapurisa chaiwo anhu azvara anotosvika mumashopu achichipa ndiona kuti musavhara achipuwa juwa kwa mwoma, hakuna mariri kupinda murume, ndi walikisha mwoma, mawono kuda kwa shara. Kucho shoda kutipa mabasa kwenye mapisa na masochoko. Yabanga wane njere za kangwara, waka pata, mapenzi, ngawareke, wapinde nesu mrodi. Nevana wawo shara wane hii, wakushikoro wana makembe.
Washamari na magadi wa washamari wa sivyesevele, nino tenda, nino fara, nino kusununguka. Nambaye magashinga wa mazamu, murugu batira, shwa msika ole, pati murugu batira. Thank you very much, jina Amos Pombora, Mpochana by now. Goodbye.
Murisaini Studio 7, Puno na Mwe ya Tiruwa.
Mavusoro iwa shamara rini wa TV Studio 7. Nini nini mudi wa shana kati ni panopa mafike. Dai doktora maoniro wangu. Chini pache na wamunanga kwa wataza kutunga midrajika. Bazari muma arinandima kama waka ringa zira mumekuro zerwa. Hapana shawasha kuona Mr. Munangagwa wataza kutunga midrajika. Jiripachena kutiwa munangagwa wana kumbira wakotiru kwa nevandu. Njuka zaware mela, nga waka kilise nyika. Sezo waka chaura pa kutanga pa 2017 pa waka kutisa wa mkabe. Vashiti wa mkabe wano uhuri. Umidi ya wizo jindu ya teke shira ni uhuri. Saka wanawe zimbagu waruna kumabasa. Vana waka chema kutiwa nzara imu morova. Vana waka chema kutiwa nzara imu morova. Saka jibaba waka diva ripamusha. Musha hakuna kwa uno enda. Tino kumbira kuti uju imwishi nze kuna wamunangagwa kuti wana wezi mbagu waru kutambura.
Magadini, magadini. Eni ingiro mkaru, Shirezi. Shirezi sautu. Anye, ture kwa minda ya Tiruwaza. 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 Aminu tuti isra kupi. Yekuda kutura wanu minda yao. Zisina kana kupatara. Jasi kungudangu tora chete. Pasina Kenya, unaona hiyo mbrizu unisha, nikuta unofu wa hondo. Inyo zwangi ya zawazo ita ya tachenjera.
Na mkasi pasiki sivi na mkutangano kwa zawa na mkumachunga, na mkumatano, na mkumaplisinga na sismazlas. Ndidangu utarapanya demonstration ya mzwa tetuani. Kutivano anuzo shandizwa kutikanganisa mapresa ni masoji. Asimurazo kutizunu itere kutivu urine nilote. Unubuda mba vino na tizikia mzo. Mloja wako mpuriza hali kukuda kumu kuru waka na kutu msoji. Awafana wale mko shandizo. Nisuka azade ni majikili na kukuma lukeje ni mu majino kare mko. Mbana hapusa sikuri kana nilikuona. Atuli mweza wano kana kumaparaki kukunda tena. Zitani nyo zimachingura mbana wano.
Izo zanga zile kufungwa zivamwe vatereri zisine Studio 7. Isu se Studio 7 atina kwa takarere kera. Tumirei mazwi enyu pa WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Mapazi ya zveutano nekudzivirirwa kwenyika muAmerica akazivisa nezuro kuti akanga apinda muchibvumirano chinoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora nekambani inogadzira mishonga yePfizer kuti kambani iyi igadzire nhomba kana kuti mavaccine ekudzivirira vanhu kubva kuutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Hurumende yeAmerica inonzi iri kutarisira kuwana mishonga inobatsira vanhu zana remamiriyoni kana kuti 100 million doses. Uye chibvumirano ichi chinonzi chinobvumidza hurumende kuwana mumwe mishonga yenhomba inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million doses. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa neAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pedanho iri.
Idanho rakanaka nekuti maonero edu ndiri kuti pane anonzi macandidate vaccines akati wandei Aruku gazirwa muno muAmerica tine matatu ari kupromisa zvakanyanyisa chaizvo akuenda ku 30 phase clinical trials kuri akuti pama controlled studies anga ine vanhu vashoma vakasarudzirwa kuti ma studies iwayo nomba izvi zvinenge zvakarakidza kuti zvinobatsira kuti vanhu vagadzire inonzi immune response kana kuti masoja emuviri anovabatsira kudzivirira pamwe chete nekurwisa utachiona weCovid-19 saka zvinoratidza kusezvo zvine vimbiso yekuti zvinogona kubudirira kana akuenda ku 31st clinical trial kuchaiswa vanhu vakawanda kana zvikabudirira ikoko hurumende yeAmerica irikuda kuenda pamberi kuti igare yagadzirira kuti kana mishonga iyi nhomba idzi dzikashanda pasazoita nguva yakareba kana kuti mukaha wakakura wekuti zvitore nguva kuti mishonga iyi igadzirwe saka yapa mari kumberi kuitira kuti kambani yePfizer nedzimwe kambani dzagadzira mimwe mishonga yakada kufanana naiyo here nhomba iyi dzigadzire mishonga iyi igare iripo kuitira kuti kana matrials kana kuti kuferefetwa kuri kuitwa kuti mishonga iri sefi here uye inobatsira zvakasimba here kana zvikangonzi tazviona zvabuda zvakanaka mishonga inenge yagara yatovapo yobva yaitwa kuti iwe inowanikwa nevanhu vakawanda munguva imwe chete zvinozobatsira nyika yeAmerica kudzivirira kupararira kweutachiona hweCovid-19 saka idanho rakanaka idanho rakanaka zvikuru
tiri kuonawo kuti mushonga iwoyu unofanira kunge uchizopiwa mvumo yekushandiswa kubva kuUS Food and Drug Administration imi muchitaura kuti hurumende yagara yabhadhara mari ko mushonga iwo wakanzi haushande iwo vabhadhara mari
ndo risiki yatorwa nehurumende yeAmerica yekuti mushonga uyu ukazotadza kushanda kana wasvika ku3rd phase zvinoreva kuti kambani yePfizer hairasikirwe nemari yekugara yagadzira mishonga iyi izvinoreva kuti kune kwakurasikirwa kwehurumende hurumende ndo inenge yarasikirwa in other words vanhu veamerica ndo vanenge varasikirwa nemari iyoyo nokuti hurumende inoshandisa mari yemataxes inobva kuvanhu nemakambani
tiri kuonawo kuti nhomba iyoyi kana yakanga yasevenza inofanira kunge ichizopiwa zvizvarwa zveamerica pachena hurumende inenge ichizowanei iyo yabudisa mari yakawanda kudai
chinoitwa ndechekuti hurumende inowana kurumbidzwa nevana kana zvizvirwarwa nezvizvarwa zveamerica nekuti inenge yaita kuti mushonga uyu uwanikwe nekukurumidza uye uchiwanikwa nyika yese chikerere uchiwanikwa pachena tinoda zvekuti vanhu vazive kuti mari yashandiswa nehurumende iyi imari inobva muvanhu kana kuti mari inokorektwa yemataxes anobva kuvanhu vanobhadhara mataxes pamwe chete nemadzikambani saka hurumende chino inenge yakuwana chiremera nekukudzwa nekuti pari zvino vana veamerica vari kuyunyuta kuti hurumende haisi kunyatsotaridza gwara nekuti chii chaizvo chairi kuita kuti utachiona husaramba huchipararira
ava vanga vari nyanzvi mune zveutano vafrank guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 painzisa yekambo katsva kamukoma champion boroma kanotaura nezvemagamba ehondo apo nyika yatarisana nezororo remagamba rinouya munguva yemwedzi wanyamavhuvhu unove mwedzi unouya Samson Boroma akataura nezvemagamba akapfira muhondo yekusunungura Zimbabwe. Sezvo mwedi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vakanga vabva kusouth africa kuzambia pamwe nevemunyika vaine chirwere ichi. Mutongi wedare repamusoro anotaura kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeeconet wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jongakandemiri tichiti moswera zvakanaka vateereri.